Mangwana, mubaobab stadium muchange mune mutambo mukuru wenhabvu pakati pengezi Platinum Stars neDynamos. Idzo dzakatsomana muurongwa hwekurwira mukombe wekasolaga Premier Soccer League. Parizvino, Dynamos iri pachinhano chechipiri nemapoints makumi mashanu nemasere pasi peFC Platinum, asi yakasiyawo ngezi Platinum Stars nepoindi imwe chete zvekuti chikwata chinotedza Baobab Stadium mangwana chinosara zvikuru muhondo yekutora mukombe uyu. FC Platinum iyo yatamba nhasi masikati neHarare City ndokuita mangange 0-0 ichiri pamusoro pegungano iri nemapoints makumi matanhatu maviri pamusoro peDimbare. Vatsigiri veDynamos vanoti vari kuenda kumhondorongezi zvekuti nhandare yeBaobab Stadium iyi ichange yakazara kuti tashu. Mutambo uyu uri kukurumidza kutanga kuitira kupa vachafamba kubva kumativi mana ese enyika nguva yekudzokera kudzimba dzavo kuchiri kwakachena. Mutsigiri weDimbare vaPonsent Mondiwa vanoti vachange varimowo Baobab.
Mangwana bhora tine takaritorimirira. Asi tikungoona tichahwinha zvedu, chavarova 3-0 ndo maresults, the best result yatikuexpect.
Asi muzvare ropafadza musemburi avo vanotsigira madamburo vanoti hapasisina kudzokera shure nepavasvika pari zvino, vachiti ivo kunyange Dynamos haikwanise kumisa chitima chavo kunotora mukombe.
Isu mangwana takamira sevengezi, tinenge takatokumirira imadhimbari. Hatina defeat yatichawana kubva kwamuri. Tikutotarisira kuwana kana 5-0. Imiwe Dhimbari huyai makasimba.
Chicken Inn iri kunanga kunyamuga stadium kunobandana neZPC Kariba iyo iri pachinzvimbo chechisere. Pane imwe nguva maGamecocks aitarisirwa sechimwe chikwata chingangotora mukombe uyu, asi mufamba kwemazuva chikwata ichi changa chichidonhedza mapoints zvekuti vashoma vanofunga kuti chinotora mapoints ese matatu kuKariba. Highlanders iyo yakatamba zvinodakadza asi ndokuzokundwa neCapes United pakati pesvondo, ichange iri pamusha nesvondo apo iri kusangana neBlack Rhinos muBaba Field Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Yada versus Haumain, Blue City versus Chapungu, Cholocho Pirates versus Bantu, Shabani Mine versus Triangle, Capes United versus Wange. Totarisa mitambo yeEnglish Premier League. Hapana anopikisa kuti mutambe mukuru mugungano iri ndeuyo uri kuOld Trafford mangwana, umo chikwata chirikurura cheTottenham chiri kushanyira Manchester United mumutambo wanga uchingotaurwa nezvavo svondo rese. Zvikwata zviviri izvi zvakaenzana pamapoints makumi maviri zvichitevera Manchester City, asi pakupera kwemutambo mangwana chimwe chacho chinenge chasara. Asi zvikwata izvi zviri kupinda mumutambo uyu zvine nhoroondo yakati siyanei. Tottenham yakarohwa 3-2 neWest Ham, Manchester United ikanorova Watford 2-0 mumitambo yeLeague Cup nechitatu. Manchester City iyo iri pamusoro-soro nemapoints makumi maviri nemashanu haina dambudziko rakanyanya apo vakananga kuThe Hawthorns kunotamba neWest Brom iyo iri kutatarika. Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Arsenal versus Swansea, Bournemouth versus Chelsea, Liverpool versus Huddersfield, Crystal Palace versus West Ham, Brighton versus Southampton, Leicester versus Everton, Kozot Burnley versus Newcastle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Carrier.